Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kurume 3/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ende vanogara vakataura resident governor Maria vanokwanisa kunge vainayo. Vachitaura zvakare kuti mari inenge iri kuwandirwa.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ronetsa zvakare munyika.
Nyaya iripo ndeyekuita command justice vanobata vanhu vongozovaitira mabheo pati pasina kana nyaya.
Muzvare Joanna Mamombe vanomirira MDC mudare reparamende kuHarare West vogariswa mutirongo kuHarare Central Police Station vakamirira kuendeswa kumatare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vave kuchema-chema nedambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari mumaguta akawanda. Hurumende inoti ichiri kutatarika kuti iwane mari yekunze yekutenga mafuta aya sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga. Mukuzeya nezvedambudziko iri, tabata gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo.
Chokwadi chocho nzvimbo nenzvimbo dzimwevo hadzina, dzimwe dzina maraini, dzimwe hadzina. Zvinobva kuti munenge muchizoona muri kupi, zvikuru samuHarare nokuwanda kwaita dzimotikari namamwe madhorobha. Chinokonzera kudaro ndechokuti panenge pangoita kumwe kutaura kunobva kwakonzera kuti mafuta asakwanisa kunge achizova anosvika ara kata sasa kwanira vanhu nokuti panobva paita zvokuti vanhu vanobva vamhanya mhanya kuti vatenge. Vakachinjwa mari pai yatinoti monetary policy vakangokonzera kuti vanhu vade kutanga vamboona vatingati maoil companies kuti vaongorore kuti vaone kuti business ravo rava kufamba sei. Saka vakanonoka kumbotanga vokutorawo mafuta. Zvafamba kudaro pakabva pakonzera kuti pachiita gap, hapana kuzomira zvakanaka. Zvakare pakabva patanga zvemanyepo anobuda nomumafoni edu aya achitiwo price yefuel yava kuzokwira yava kuenda ku$5.50 yepetrol, $5.15 yedizel. Vanhu vakabva vatangisa futi kuda kumhanyira kuti vachitenga kuti vavone kuti vangawana here mafuta kana kuti petrol kana dizel risati rakwira. Chinova changa chisati chiri chokwadi. Saka kuti muchikwanisa kuti muchitevedza kumashure kuti mubate kuti mugozadzisa mukana wese kuti zvifambidzane nezvandataura kuti mubatidze gepiro rero kuti rizadzikane ndo panobva panetsa.
Asi imo munyika mutorina here kana iwo mafuta ekufambisa dzimotokari zviri kufamba sei?
Asi harisi dambudziko rokuti munyika munenge musina. Ziripo rezvokuti chatinenge tichishaya sokutaura kwandinogara kuichiita mazuva ese kuda chisinganzwisiki navanhu. Nechokuti munyika chaimo chaimo kumatengi edu kuya kunogara mafuta anotinopiwa nenyika dzinobva panze kuti tigotenga kana tawana mari dzinobva panze mafuta anenge arimo. Chinenge chiripo ndochokuti tigadzirisei isusu kune zvemari kuti kana mari yavo iripo yokutenga nayo yepanze tongotenga mafuta acho.
Saka panodiwa mari pamwedzi uye murikwanisawo kuwana mari?
Zvemari ndiro chati riri ro basa rangu. Ndopanoita sokuti kudana vanhu achinyatsonzwisisana. Ini handisi wemari So kumari ndezu ku Ministry of Finance ne Reserve Bank Governor. Ende vanogara vakataura Reserve Bank Governor mari yavanokwanisa kunge vainayo. Vachitaura zvakare kuti mari inenge iri kuwandirwa. Nokuti mari yedu imwe inodiwawo pakutengawo atingati mapasi ezvokurimisa. Inguva yokurima inoyi. Iye mapasi ezvokumigodhi tine nyika inoita zvemigodhi isusu. Uyezve nemari inodiwa pakutengawo zvemamedicine zvanodiwa muzvipatara. Zvino vanhu havanyatsonzwisisa kuona kuti kushaikwa kwemafuta nemataurira andinoita vanoona sokuti vagumbo vanenge vanoenda mberi nokunyepa nokuti mafuta havasi kumaona pamaservice station. Vanotadza kuziva kuti basa rangu inini nderekutaura nevari panze kunosuzha kwatingati kunosunza to bring into the country that product into the country. Kana yapinda munyika product iyoyo inotongotengwa mawana mari yepanze. Mari yepanze yedu yatinoti forex ndiyo iri kuwandirwa.
Avo vanga vari gurukutare zvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMTC vaJacob Mafume vanoti vari kushushikana zvikuru nekwanoti kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira muzvare Joana Mamombe vanomirira Harare West mudare reparamende vakasungwa nezuro uye vari mutirongo kuHarare Central Police Station. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi muzvare Mamombe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamafume.
Takazovawana vari kumapurisa ku Law and Order Section vachinziwo vari kuchajiwa nesubversion kana terrorism. Nenyaya yepress conference yavakaita vachidaidzira kuti pava nerunyarare, pava nedialogu munyika. Asi hurumende ine kunyunyuta, ine kurwadziwa pamoyo, ine kurwadziwa mukushungurudzika nekuti vakadanirwa runyararo nepeace. Saka vabva vati imhosva iyoyo, vari kuti ivo vachaenda naye kukoti on Monday kuti nyaya yebail inzikwe. But ndo basically zvavari kunyunyuta nazvo iye zvake yanga ari right akamirira kuti aende ikoko kucourt. Takashungurudzika nekusungwa kwaakaita hachifaniri kunge zvichiita kumamembers eopposition, mamembers eparliament nani nani zvake anenge achida kuita press conference nokuti munomu mune constitutional right. Nyaya iripo ndeyekuita command justice vanobata vanhu vongozovaitira mabail. Pati pasina kana nyaya MP anokwanisa kuita kana press conference papi nepapi kupi nekupi. Ende zvavakataura zvazvo zvakatekeshera nyika yose paFacebook. Zvinhu zvinonyadzisa kuti nyika yeZimbabwe inobata honorable member of parliament yomuisa mutirongo nenyaya yepress conference yanga yakajeka yakaitwa pajekerere yakatekeshera nyika yose.
Saka pari zvino vari kupi?
Vari kumapurisa kumapolice cells.
Ku Harare Central Police Station ero?
Harare Central Police Station nokuti havasati vaendiswa kucourt, vanozoendiswa kurimand kana vange vaenda kucourt.
Tiri kunzwawo kuti pane dzimwe nhengo dzebato renyu dziri kutsvagwa zvakare nemapurisa, zviri kufamba sei?
Chiri kunetsa ndechekuti malist acho haasi kuzivikanwa, pano yangori njake njake kuti zviri kufamba sei. Pane vakaenda vakanzita tisiri kukutsvagai, saka tinongomirira semabroiler chicken nokuti udzvanyiriri hwacho hwawanda. Tinongori huko dziri muchirugu. Muridzipa anongofunga kuti pane anoda kuvhuna huro, anongouya otanga kutotanhaura mambava. Zvotaridza kuti nyika iyi haichina kumira zvakanaka, haichina urugare. Vanhu vose vongorarama sehuku dziri muchirugu, hazvina kumira zvakanaka. Vanongoti chero press conference yavakamboita kare kare pakaita umwe anongokunyepera akangokupuma, kukaenda kupi vanobva vatokubata. Ende zvabva zvaita wesi nokuti makot haachadi kupa vanhu bail. Vari kuita command justice, vanongokuti gara uri mukati kana ari kumamagistrate court, votozowana bail kuhigh court.
mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wePharmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vanoti zvino asati zvanyatsogadzikana munyaya dzemishonga yekurapa sezvo mari ichiri kunetsa kuwana. Vanoti nyaya yechikwereti chavainacho kunze nemunyika iri kupawo kuti zvinhu zvinyanyoipa. Tavabvunza kuti zvinhu zvamira sei.
For mari yekutenga mushonga kumedical industry pari zvino tichakamirira kupiwa maallocations for those payments anga ari outstanding and also for my new importations mushonga yatina yezvipi kuti tikwanise kupa vanhu paruzvino.
Pa mari yanga yakasara yamuri kuti outstanding ipapa sara mari yakawanda zvakadii?
Kuta kwegore rapfuura tanga tane mari inosvika iyo $40 million yanga iri kuti vanogadzira mushonga vemuno muZimbabwe vanga vane chikwereti chinoita $8 million kune vanoapa zvekugadzirisa mushonga muno. Kune avo vanotorawo mushonga yakapera kare kune dzimwe nyika vanga vanosvika $32 million.
Pamwedzi munenge muchida mari yakawanda zvakadii kuti mukwanise kushanda kana zvikwereti zvabviswa?
Pamwedzi tinoshandisa mushonga nekugadzira mushonga muno unoda mari inoita iyo $16 million pamwedzi wega wega. Vanogadzira vanenge vachida inoita iyo about 3.2, vanoimporta vachidawo 12.8 kuti tikwanise kunge tichiwana mishonga yese yatinoda yakafanira.
Saka muri kutarisira kuti muchaita musangano nehurumende riini?
Pari zvino pakaannounswa naRBZ governor kuti izvo vanhu vakukwanisa kutitenga nekutengeserana mari kumabhengi. Tiri kutarisira kuti izvo vanounza mushonga muno nevanogadzira vachakwanisawo kukwanisa kutenga mari pamusika iwowo. So tiri kutarisira kuti izvo zvichabatsira tichienda mberi. Kana mari ichiwanika kumabhengi ikoko zvinoita kuti tikwanise kuenda kuramba tichiimporta imwe mushonga nekuimporta zvekugadzira kuti tiwane mushonga. Pari kunyanya kutishungurudza panguva ino ndepekuti chikwereti chemari yatanga tashandisa kare yemushonga yanga yashandiswa kare kuti chichagadziriswa sei ndopatiri kutarisira kuti vanoona nezvemari muno vekuRBZ neministro zvevozvo vachatidenza toita musangano tonzwa kuti vari vakaita sei nekuti governor mustatement yavo vakapromisa kuti vari kuda kutsvaga maallocations for those mari dziri outstanding. So takangomirira kunzwa kwavari kuti vaaredi nguvai.
Pane dambudziko rakaita sei pakasabhadharwa iyo mari iyoyi?
Chinonyanya kuitika ndekuti mari iyi ikarega kubhadharwa vari kutengesa nekutenga mushonga panguva ino vanogona kuda kuti vawane mari iyi kubva pakutengesa kwavanenge vakuita mushonga inenge yavanenge vaimporta mumota. Saka izvo zvinogona kukwidza mutengo.
Mutungamiri wePharmaceutical Society of Zimbabwe vaPotifa Mwendera vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Emmanuel Gasa vesangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Emmanuel.
Makadii mukoma Blessing.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma Emmanuel, imi munoshanda nevechidiki munyaya dzakasiyana-siyana dzeutano nezvemitambo. Mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino tichitarisa nyaya dzezveutano?
Pari zvino manyama amire nerongo mukoma Blessing. chikumbiriso chatinacho dai zvagoneka kuhurumende kuti parizvino takatasana nemaservices ari kuwanikwa nevechidiki zvinhu zviri kutiremera kunyanyanyanya takatasana nevechidiki vari kurarama neutachiwana dai zvagoneka hurumende yakwanisa kuti ikoshese kuprioritiza utano takatasana nenyaya yefunding kozi tinoona isusu kuti rubatsiro rwatiri kuwana rwatinarwo parizvino munyika takatasana neutano rubatsiro ruri kubva kuAmerican government, British government, Global Fund, zvakaita sePEPFAR. Iko zvino chikumbiriso chatiri kuti isusu nhamba iri kuwanda asi mari haisi kuwanda. Saka chikumbiriso chatiri kuti kuhurumende mafunding partners aya vakadzamara vangozi vapula out temu yacho yapera. Zvinhu zvichatiremera senyika. Saka tiri kukumbirisa isusu kuti dai zvagoneka kuti parizvino vanyange vanotungamirira nyika vagone kuti pane zvatiinazvo tingaite sei isusu kuti tigone kuti kana mainvestors achinzi ari kuuya pagone kuti pane certain something inokosheswa ichinzi iyi ndeyeutano because iko zvino tinozviziva nyika iri kunzi iri kuwana mari yakati wandei stereki kuburikidza nemainvestment ari kunzi ari kuitwa but hatina chatiri kuona chiri kuenda muutano.
Tombotarisa imiwo vechidiki makamboendesawo here zvichemo zvenyizvi kuhurumende?
Isusu takaendesa.
Makaendesa kuna nani?
Takaendesa kune ivo vakuru kuministry of health iri nyaya yati kuti zvo kutsutsumwa kwatina kune nyaya yekuexpire kwakaita madrugs but tinofara zvikuru kuti zvo iko zvino veportfolio committee vezveutano vakaenda ivo ndo vakanatsozvionera vega kuti pane mishonga yakaexpire zvinove zvinhu zvatatagara takahighlighta isusu kuti zvo aranatifama watikatadza kuvakoshesa muurongwa hwatinawo senyika zvinhu zvichatiremera zvikuru bcause nyaya yatatinayo inyaya yekuti zvo mumari shomanana yati kunzi tiri kuwana isusu muairtime inenge yange yatengwa pamwedzi ichinzi iri kuendeswa kuutano haisi yose iri kukwanisa kubatsirika kuhealth saka zvikuru zvinhu zviri kutinetsa kuti iko zvino vechidiki vangaite sei takatarisana nenyaya yesexual health and reproductive rights vechidiki vangatarisana nei nenyaya yekuti ivo pache zvavo vaya vagone kuziva kunyanya takatarisana nenyaya yetreatment literacy zvinhu zvekuti zvo vechidiki vari kubhedhenwa zvakare kunyaya yekuti zvo vagone kuenda kuchipatara chiri pedyo navo bcause mahealthcare facilities ari kure zvakanyanyisa nekureke kuine nekureke kuchigara vechidiki.
Mubvunzo wekupedzisira, zvii zvamuri kuitawo mugore ra2019 kuedzawo kudzidzisa vechidiki nenyaya dzeutachiwana nezvimwe?
Isusu 2019 igore rakajeka zvakanyanyisa kwatiri nekuti pari zvino tinoona isusu kuti zvo vechidiki inyaya yekuti zvo hakuna mabasa inyaya yekuti zvo ivo pache zvavo vagone kushandisa asi munyaya yekuti zvo vadzidze zviri appropriate kuburikidza sesu chinoita zvemitambo kuti vazhinji vatirigona kubata vatiri kubata pari zvino kuti vaite stay away from madrugs tichishandisa maats edu saka we are making a lot of impact but maresources ari kutiremera mablessing saka chikumbiriso chatiri kuti kunyange kuhurumende dai vagona vatikoshesawo muurongwa hwekuti zvo in terms of resources pagore kunge paine something chinobatsira maorganization akaita seedu anoshandira mumacommunity.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka inguva blessing.
Tinotenda.
Zvakanaka ivateereri.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Emmanuel Gasa vanoshanda ivo nesangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nesvondo yega yega naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu muri simba
rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu
manheru akanaka vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Reverend Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith Church kuBolton, United Kingdom vachangodzoka kubva kuZimbabwe kwavakanoita mwedzi variko. tatanga lukubunza Reverend Simango kuti chii chavakaona chiri kuremera vatendi muZimbabwe.
Tinotenda zvikuru baba Wande. Tatanga ndiri kuZimbabwe mwedzi waJanuary nechibimbu chaFebruary uchangopera uyu. Ndakaona kuti kumusha uko kune zvinhu zvinoti nesei zvakafanana nekuti ndanga njiri mafuta ainesa, petrol yainesa, nekudhura kwezvinhu mumashopu nekuomerwa chaiko kweupenyu hwevanhu vakangosiyana siyana kwainesa vanhu vakawanda nyange muzvisvondo kana kupi kwese kwese. Saka chinhu chakandibata mwoyo zvikuru nokuona kuti vanhu veZimbabwe vanhu vakashinga zvikuru kwazvo pakutsungirira, nokuti zvinhu zvandakaona zvinoratidza pachena kuti nyika yedu yeZimbabwe inyika ine vanhu vanonamata, vanoda Mwari, vanoremekedza upenyu, vanoroda zvakanaka. Saka zvakandibata mwoyo zvikuru kwazvo.
Mataura nenyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanhu vanotenda zvikuru. Chamakaona chinoita sokuvavhiringa pakutenda kwavo apa chii?
Chinhu chinobata nyika yese, chinobata vese vomuchechi, chinobata vanhu vamwe vasingaendi kuchechi, nokuti zvose zvakaoma zvakafanana nekudhura kwezvinhu nokurwadziwa nezvinhu zvokuitika muupenyu hwavo, izvozvo zvinhu zvinobata vanhu vese. Saka ndakaona kuti panodikanwa kuti pave nokunamata kwakapi sizei chaizvo kuti nyika yedu ive nokudzikama kukuru.
Munoti chii kuvatendi veZimbabwe?
Masoko andingataura kuvatendi veZimbabwe chisese vanhu vese vanoda Mwari nevanonamata Mwari. Masoko ari kuna Luke chapter 18 akataurwa naJesu, akapa mufananidzo unokosha zvikuru achitaura achiti iye paiva nomumwe munhukadzi murandakadzi kana kuti chirikadzi akanga aine dambudziko rayo. Saka Jesu aitsanangura achitiko vanhu ngavanamate varegere kurasa mwoyo kana kuti kuora mwoyo, asi kuti vatsungirire pakunamata kwavo kunyange zvinhu zvakaoma sei. Kubva pachapter 18 from verse 1 kusvikira paverse 8 ndiwo masoko andoda kukurudzira hama dzangu dzekuZimbabwe kuti kutsungirira pakunamata nyange zvinhu zvakaoma kunotipa breakthrough kana kubudirira pane zvinhu zvatakatarisira kuti Mwari atibatsire nazvo.
Vatendi muZimbabwe, pane chamunovatyira here kana kuti munoona kuti vachakunda zvese zviri kunetsa?
Pane zvinhu zviviri baba Wande chazvinongada kutaura pamusoro pemamiri akaita vatendi vedu muZimbabwe kana kuti vanhu vanonamata Mwari. Chokutanga ndinokukompeya nyika yeZimbabwe nenyika yeIsrael. Mukaona Israel yakakusa makore akawanda yakatambudzika zvikuru. Chikonzero chayakabudzika nacho ndechekuti yakauyisa muponesi ishe Jesu Kristu. Saka yakasvika pakutambudzika ichingotambudzwa izvonahai. Mukatarisa nyika yeZimbabwe inyika yakabereka vanhu vanoda Mwari, vaprofita, vanhu vanoita zvinhu zvikuru zvokwaMwari, vanotosupplya the whole world vanhu vaMwari. Saka inorwiswa nowakaipa nesatani kudarika dzimwe nyika dzese. Inyika inokosha. Ndinoda kuti breakthrough yokubudirira kweZimbabwe iripo. Liso raJehovha riri pamusoro penyika yeZimbabwe.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu veZimbabwe.
Tinotenda pakavanje. Tinamate. Mwari Baba Musara Jesu Kristu mponesi wedu. Tinouya pamberi penyu Baba kuvanhu venyika yedu yeZimbabwe. Tinonamata Mwari wakarurama nekuti nyika iyi munoida. Tinovata vanhu venyu vari muZimbabwe. Tinonamatira Jehovha Mwari munyararo kuchikamu kukuru, kutya Mwari kukuru kuoneko menyika nekuti mune zvakanaka zvamakaitazvii. Tinonamata Mwari wamasimba ose kubva kuvana vadiki nevakuru. Mwari wakarurama, ruoko rwenyu rune simba. Ubate nyika yedu nokuichengetedza nokurwira vanhu venyu Mwari navose vanoshanda Mwari Baba tinovanamatira kuti vasimbiswe nemi, vanofamba vasimbiswe nemi, vachengetwe nemi. Nyika Zimbabwe iramba yakasimudzwa muchinjikwa waJesu Kristu. Tinokutendai nguva ino Baba, hatikanga nokunamatira kunyange nestudio 7 tinotipa Mwari masimbiswo kana kudana zita renyu mbiri yose iwe kwamuri muzita Jesu Kristu ponesi wedu. Amen.
Aiwa, nomunamato iwoyo wabva kuna Reverend Dr. David Simango weZayoja Forward in Faith Church kuBolton kuUnited Kingdom. Tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Ndikakanisira pamujinjiko ndiri mutasi.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka Wande, uye tinodawo kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino regai timbokwenya mumwe mumanzi kubva kuna Winky D na Jema kambo kanetsa kanonzi Mugarden.
Chema, ini nda chema, nini wakata.
Gatu seipa yidi ndi baby, jenga.
Yoda kingoma iwewe neni.
Gatu narameza aja muna ipa.
Imagine you and me, Jeje. A punching at the net,
Jeje. No one's a person is someone who's one of another in money. Never would I want to go back with some money, some money. But the 32 that I find it was a good day. Got the farmer there to teach them, but in my money.
In a different like a sea, I didn't know that. Baby, I'm not in your shoulder. I'm the Bakusi and the
so, no, da. In the day, that I do. I do not want to see some
baby, don't know that. I'm the
Munemufaro hona tunjiva
Jati wona mbero rerudora rira Kati ite shatari vavarira
Pamo yo wakandi baka ipapo Nijaku baka ipapo
Hana zikuro lerana zicha ipapo
Baka ipapo, nijaku baka ipapo
Hakuna angali da panga cha
Nisa unoda Ini joita chero Hasi usa tunjkisa mchero Nisi kapandiri chingwe ita wani mufero
Baby jona
Aiwa nako kambo Mugarden kubva kuna Winky D, Gaffa na Jema tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ronetsa zvakare maguta akawanda munyika kunyanya muHarare. Muzvare Joanna Mamombe avo vanomirira Harare West mudare reparamende vogariswa mutirongo kuHarare Central Police Station vakamirira kuendeswa kumatare mangwana vachipomerwa mhosva ikuda kupidigura hurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina ndinga mirinkomo munaudze isindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.